Magori kwaiza hakwanisi kugadzira dambudziko rochava simba remari yezimbabwe nekuti tikazviongorora vanhu vazhinji vari pamusika mutema wekutenga foreign currency vanhu vari kushanda mabasa akasiyana-siyana vanova vari mumainformal sectors nevari mumakambani nekuhurumende vechida kuedza kuchengetedza kushava simba kwemari yavanenge vatambira saka magold coins ari kuda kushandiswa senzira yekuti vanhu ivava vasaenda kumusika mutema sezvotakwa nehurumende vatenge gold asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ivava havana mari inosvika $2,000 yekuti vatenge magold coins nekuti vanotambira mari shoma shoma kwazvo
zvinorevei
saka zvinoreva kuti vanhu ivava vachangorana kutenga maUSD anonge achikwana papepa avo yes onga shoma zvayo pamuwani kana kutengera mauti $80 kana kutengera $50 asi kana vaendepo ndo havanonga vari mumaketi yosvika kuma 7-8 million people imari yakawanda inokwanisa kuzungunisa rate yekublack market chimwe ndechekuti pane dambudziko rekuti rate inoshandiswa kubank pakutenga magold coins inonzi official exchange rate iri pasi peblack market rate ne100% saka zvinoreva kuti pane mukana futi zvakare kuti vanonga vane mari kunyanya vaya vari mumaprojects ehurumende nevamwewo vanonga varivo vane mari dzakati wanzee vanondarwanga pamutown vanokwanisa kutenga magold coins aya paanozonga azomachure after 6 months vanovatengesa nerate iri pamusoro votenga futi mari kumusika mutema vodzoka futi back kunotenga magold coins
saka pangaitwe sei neRBZ kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remunyika
dambudziko aisirei RBZ zvachose vanhu havapanzwisisipa dambudziko ndeve ministry of finance ndivo vane mari yavari kushandisa kubhadhara vashandi vari kugadzira nevari kusupply hurumende vanova vanozoenda pamusika mutema vanotenga mari voita kunzwa mutengo